kuratidzwa kwemutsa kamwe chete. Mune rimwe guta diki muGujarat, India, baba waJohn wakababatizwa semumwe wezvapupu zvaJehovha makore ekuma 1950 ava kunopera. John nevamwe vana 5 vemumba mavo pamwe chete naamai vavo vainge vakadzika midzi muchechi yeRoma, uye vaipikisa chaizvo chitendero chababa wacho. Rimwe zuva, baba waJohn vakamukumbira kuti aendese Hamburg kune imwe hama yemuungano yavo. Asi mangwanani iwayo, John akachekwa chigunwe achivhura gaba rakakura. Zvisinei, achida kuteerera baba wake, akatora kachira akasunga chigunwe chake chaibuda ropa ndokuendesa Hamburg yacho. John paakasvika pamba pacho, mudzimai wehama yacho, uyo aiwa mumwe wezvapupu zvaJehovha, akatambira hamvuropi yacho. Akaona kuti chigunwe chaJohn chainge chakuvara ndokutaura kuti aida kumubatsira. Akaburisa zvinhu zvake zvefirst aid ndokugeza ronda racho nemushonga unouraya utachiona achibva ari bandeja. Akabva abikira John tea, uye panguva yese iyi aitaura naye nezvebhaibheri achiita kudaro neushamwari. Panguva iyi maonero asina kunaka ayo John aiita zvapupu akanga ava kuita achinyangarika. Saka akamubvunza nezvenyaya mbiri dzaaisawirana nadzo pane zvaitendwa nababa vake. Imwe yaiwa yekuti Jesu ndimwari here, uye imwe yaiwa yekuti vaKristu vanofanira kunyengetera kuna Maria here. Semunhu ainge adzidza mutauro waJohn wechiGujarat, chapupu chacho chakamupindura chichishandisa Bhaibheri ndokumupa kabhuku kanonzi Aya Mashoko Akanaka Oumambo. Pava paya, paaiverenga kabhuku kacho, John akaona kuti akanga achinzwa chokwadi cheBhaibheri kekutanga. Akaenda kumupristi wake ndokumubvunza mibvunzo yacho miviri. Pasina nguva, mupristi wacho akagumbuka ndokumukandira Bhaibheri achishevedzera kuti, "Wava Satani chaiye! Ndiratidze muBhaibheri panoti Jesu haasi Mwari. Ndiratidze parinoti haufaniri kunamata Maria. Ndiratidze." John akakatya madzwa nezvakaitwa nomupristi, zvekuti akaudza mupristi wacho kuti, "Handichafi ndakatsika muchechi yeRoma zvakare." Uye haana kuzombomutsika. John akatanga kudzidza nezvapupu ndokutsigira kunamata kwechokwadi, uye akatanga kushumira Jehovha. Nekufamba kwenguva, vamwe vemumhuri yacho vakaitawo izvozvo. Nanhasi John achiri nevanga pachigunwe chekurudyi chaakachekwa makore 60 apfuura. Anoyeuka mutsa wechiKristu waakaratidzwa kamwe chete, uyo wakaita kuti atange upenyu hwekunamata kwakachena. 2 Korinte 6:4-6. Ndipo panoperera nyaya yacho.